Makambani aya anoti hapana zvaangaite kunze kwokukwidzawo mutengo kuti arambe achishanda muchiziviso chayo kuvatengi. Imwe kambani inobika chingwa yati chingwa chai chinodyiwa neveruzhinji icho chaihodwa neRTGS 450 chichitengeswa neRTGS 453 chave kuhodwa neRTGS 559.50 chichitengeswa neRTGS 626.60. Mutengo uyu unosiyana zvishoma zvichienderana nekuti chingwa ichi chiri kutengeswa papi uye kuti ndiani ari kutenga. Semuenzaniso, mutengo unodzika kana ari makambani anoita zvekuviga vafi ari kuhodha kana kutenga chingwa. Mutungamiri wesangano rinomirira vanobika chingwa reNational Bakers Association of Zimbabwe, vaDennis Waller, vaudza Studio 7 kuti mutengo wechingwa uri kukwira nekuda kwezviri kuitika muupfumi hwenyika. Vatiwo zvinogadziriswa chingwa zvakakwira uye ivo havana zvavangaite kunze kwokukwidzawo mutengo kuti varambe vachishanda.
Ndirikutotaura panapa ndepekuti major supplier wedu weflower akatokwidza, I think kuswera zuro mutengo weflower ne about 40%. Saka kana mukatarisa pane zvakadai kuti mamembers edu aramba achibika ka vasingakwidzewo mutengo, zvinenge zvaakunetsa kuti ivo vakwanise kuzonotengawo imwe flower toaramba achigadzira flower yacho vacharamba achigadzira chi.
Vatiwo kunze kwekukwira kweflower, zvimwe zvakaita semagetsi zviri kukwirawo izvo zvinokwidzawo mutengo wechingwa. Vachipindura mubvunzo wekuti flawa yacho iri kuwanikwa here, vawala vati pari zvino chingwa chicharamba chichiwanikwa.
Isu tichaedza nepese patinogona kuti vanhu vawane chingwa chavo. Obviously une maburikira izvo zvinenge zvichiitika kuti flawa yacho inenge yawanikwawo zvakadii, but sezvandiri kutaura kuti I think kutanga kwevhiki rine zvaa zvakamboti nesei mbichana chaichiti chaikei. Asi tinotarisira kuti hazvizoenderera.
Mutungamiri wesangano rinomirira vane zvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers, vaDanford Mutashu, vaudza Studio 7 kuti kukwira kwemutengo wechingwa nezvimwe hakufadzi, asi hapana zvavangaite nekuti kukwira kwemutengo wechingwa kwanyanya kukonzerwa nehondo yeRussia neUkraine, uko kunobva gorosi rakawanda.
Saka naizvozvo chatakutombotarisira ndechekuti isu semabhizimusi tirambe tichiedza nepatinogona napo kuti pazvinokwirawo tongokwidzawo zvine mwero, tisazonyanyokwidza zvekuti vanhu vanosara vachinyanyochema sezviri kuitika. Asi hondo yeRussia neUkraine yatadzisa kufamba kwegorosi nezvimwe zvakadaro kubva kune dzimwe nyika kuuya kunyika dziri kusimukira dzakafanana neZimbabwe kuAfrica.
Vamutashu vatiwo kushaya simba kwemari yemuno ndiko kuri kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu izvo zvave kuomesera vemabhizimisi. Mumwe mugari wemuHarare, ama Euphrasia Matongo, vaudze Studio 7 kuti vakatosiyana nekudya chingwa nekuti havachakwanisa kuchitenga.
Tatova nemasvondo mairi kana anosvika matatu tisingazivo dya chingwa isu chiri kutengeka here.
Hatina kukwanisa kutaura nemutungamiri weGrain Millers Association of Zimbabwe, vatafadzwa musarara kuti tinzwe kuti vanokwanisa kuunza gorosi rinoita kuti vanhu varambe vachiwana chingwa munyika here sezvo nharembozha yavo yange isiri kuita. Asi vakaudza Voice of America nguva pfupi yapfuura kuti pane gorosi rakatengwa neZimbabwe riri kuMariupol kuUkraine riri kutadza kuuya nekuda kwehondo iriko. Vanongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti hurumende ione zvaingaite panguva ino kuti vanhu varambe vachiwana chingwa sezvo chichidyiwa mazuva ose.
Kwade kuti kukwira kwechingwa uku kuchaita kuti mhuri dzakawanda dzinge dzichitsvaka zvimwe zvokuisa mumbuva, zvikuru sei vanogara mumaguta vanenge vada kugadzirira vana mbuva dzemangwanani. Vanenge vakutsvaka zvimwe zvokuisa dzingavambambaira kana zvimwewo zvinowanikwa nguva inei.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvemabhizimisi nemaindastry amaisekai nzenza vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Zvichakadai, African Union yakumbira European Union kuti pazvirango zvairi kutemera Russia irege gorosi nechikafu zvichifamba kuti nyika dzemuAfrica dzisaite nzara nekuda kwehondo yeRussia neUkraine. Hondo iyi yapinza nzara munyika zhinji pasi rese, sezvo Ukraine neRussia dzichirima makumana kubva muzana zvechikafu chinodyiwa pasi rese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.